isusi MDC inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai tinokukadzika kwakanyanya kunyanya nemashandirwo ari kuitwa basa nezeki nokuti iye manje tanzwa nhasi mumapepa nhau achinyora kuti makits okutanga mazana mana 400 BVR kits achasvika munyika muna September. Saka asvika munyika muna September zvoreva izvo kuti ndo pachatanga chi kuda zvebiometric voter registration. Nguva yacho ishoma nokuti makits ari kuuyawa chingori chidimbu chidokodoko. Nokudambudziko richaitika pajonga nderekuti nguva yekuregister mavoters maringe nebiometric voter registration tinoona sekuti ichaita kumbunyikidzwa. Zvesvo wanguva chaiyo kuti vachaita denimitation ivo vasati vatombotanga voter registration tinoona sekuti pamwe une zviri deliberate
ndekubatei muromo wangu
kuramba vachingopusha madates kuti aende mberi.
Regai ndikubatei muromo. Vamangwana munoti iwo nedanho iro rekuti zeki chakundikana kutara migano mitsva yekushandisa musarudzo.
Mutemo wenyu constitution unoti iwo delimitation inofanira kulingwa nepopulation census. Saka takaita the last population census mu-2012. Pane pachitarisirwa kuti most probably the next one inozoitwa after 10 years it will be 2022. Saka pamutemo wangu vasingakwanisi kuita delimitation yachona iyoyo in terms of the new constitution nokuda kwekuti census inoitwa after every 10 years. Saka election ye-2023 ndo ichaita delimitation. Hapana chakaipa pamutemo chiri kuitwa nezeki, vari kutotevedzera constitution. So hakuna chinotinetsa isu kuti vanhu vavhote vachishandisa maboundaries emaconstituents akaitwa 2008 vatashandisa mu-2013. Chinongodiwa ndechekuti vana vomuZimbabwe vawane kodzero yokuvhota.
Pindai vagutu.
Ndiri kuti kupururudza ka ndokunge paita madanha, paita zvinhu zvinonakidza zvinosaka kuti vanhu vati vediwe vanhu vezeki vagona basa ngati vapururudzire. Zvino havasati vasvika pachinhano chokuti vati makitsi tava nawo taakutanga kurejesta. Dambudziko ratinaro nderekuti tingapururudza sei iyo purosesi yacho yokuita BVR biometric voter registration isati yatanga. Tozopururudza isu kana taona kuti yatanga yafamba nemazvo zviri pachena zvinofadza munhu wese ane kodzero yekurejesta.
Vamangwana vamwe kusanganisira vagutu vari kuti zeki iri kuita maune kunonoka kwairi kuita kufambisa zvinhu zvinove zvavari kufungidzira kuti zvine advantage kuzano PF. Munoti iwo
ini handina kuva mandete kundimirire zeki kana kuidefenda, asi ini ndiri kuona kuti basa riri kuitwa nezeki riri pachena. Riki yapera takadaidzwa mapartis ese akamirirwa muparliament tikaratidzwa mashandisiro anoda kuitwa nezeki kuti vaite biometric voter registration. Mapping yemasenders tichizvezviita zvakadini, takaratidzwa zvese, munhu wese akagutsikana kuti panapa pakaitwa basa rine unyanzvi. So vakamhanyisa futi vasingatevedzeri zvinoonekwa kuti zviri detailed enough, tovati zvevakanya. So ngavaite basa ravo, ngatingobata hana.
Vagutu, zeki ikashandisa migano ya-2008 inenge yashandisa census ya-2002 zvinenge zvichiri pamutemo here?
Apa ndo pane dambudziko nokuti 2008 election delimitation yakaitwa yakanga iri based pa 2002 census. Saka zvoreva izvo kuti taida zvedu kunatsogadzirisa zvakanaka delimitation yaiitwa izvozvo. Isona sekuti chinhuno chiri kuita ichi vune vari kuita deliberate. Hazitombotishamisi futi kana vakazoti kwara kwacho PVR yanonoka, ngatidzokerei kuchi voters roll yamudedi.
Vamangwana,
handi munongoziva kuti vanhu vagara vachidyiwa maelection vanongogara vachingotya kugara vakangodyiwa. Isusu tinoti mapazi anenge apuwa basa ngaite basa ravo nemwoyo wavo wese. We have always been prepared for elections. Takapinda maelections even 1980 tichibuda muhondo tichinyatsoona kuti zvinhu hazvinaumira mushe, tikati tinongopinda maelection notoda kutora nyika yedu, takawina maelections isu. So zeki ndiri kuona kuti iri kuita basa rayo nomazvo. Isu vezanup f hatinga na problem, tinovapa mukana wavo wokuita basa ravo. Vanotikoka kuti huyaimone zvatiri kuita, vachida kuti mapato ese aone zviri kliye kuti vari kuita basa rei.